extremely privileged. But we also found out that at least now we know that pane tariff zero yekuti munhu wesacha kwanisa kungachibaiwa. Ndinozvisa zvinhu zvakawanda varikutya, varikunzwa ku, you know, a level of nervousness, and I think with Nandini a level of worry kuti vanhu havasizobaiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobaiwa kuratidza vamwana kuti dzakabaiwa nezuro around 2 PM time yedu kunoko. Actually a little over 2 PM, so over 24 hours. My symptoms ese andakangoita was kungorwadziwa netics, and I'm one of those doctors on vanotya baiwa even though chibaya vamwe. But so kungorwadziwa muroko, ndakaita a little bit of, then you know, just nezuro madziwa mbichana, but nothing much. So far, they said to my symptoms, anonyanya kuwanda, the first 3 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tenturu kubata tako shanda again. So no fever or anything, and I feel fine. So just looking forward to the opportunity to take care of people.
Murienyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya, kind of. I just think chinongoita kuti vanhu vangoita nervous. Saka namhama vari tangokuta tingokuonawo mavhidhiyo, tingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tingotaurawo nawo, tingotiona. As long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so, they're comfortable. Vanhu vangu vachitya kuchecha mazombie, I'm still here. Ndomyasotare nemi sematauriro andinoita every day, my limbs feel fine. Ndinotya COVID. COVID ndo yakandichisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobaiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Changa chimbori chinhu chandichikaoma kuti ndidecide, because COVID ndo inotyisa kukunda kunobaiwa jekiseni. Even kana kutya kuti pamwe chichazoitika in the future, you know, ndakaverenga mapapers achona. We've had a lot of education on this. Katataura nemaresearchers achona vakashanda nevaccine yachona tikataura nawe tikavabvunza maquestions ekuti ndakagutikana kuti zvavakandiudza or zvatisinge tarisira looking forward, those are very, very, very minimal things to worry about. Saka hama neshamwari, I'm reassuring them daily and kana kutaura nawe ndichivaratidza kuti ndiri ini ndiri safe. So why would you not be?
Saka zvii zvamungakurudzire kune vamwewo vari kutya kubayiwa nhomba iyi?
Inini what I would encourage vanhu kana kuti kurudzira vanhu, and ndinozvisisa kuti vanhu vakawanda vanotya, purpose yekuti tisusu tinobayiwa kana kuti nditaure nevanhu, handisida kumanikidza vanhu, because this decision yemunhu nemunhu nemunhu utazviitire ega. I think as chiremba or even kana munhu akabayiwa, even just as a semunhu independent on kuti ndiri chiremba ndakaverenga mabhuku achina whatever, ndingoriwo munhu like everyone else, right? Ndakatorwarawo nayo COVID yachona, ndikuna vamwe vanhu vari kurarama in the world thinking kuti just because wakaita COVID you don't need kunobaiwa, and that's actually not true. Kurwara nacho chirwere chachona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kana vakaisadza vanototi, yes, it's recommended kuti vanhu vabayiwe.